mumaguta edu takanyanya kuita nzvimbo dzine vanhu vanogara vakamanikidzana. Patinowanda mumatownship matinogara tinoita pressure yemvura nepressure yemapipe esewage.
Zvirwere izvi zvemanyoka munhu angaziva sei kuti anazvo kune avo vari kugara munzvimbo idzodzi dziri kunzi dzine cholera dzakadai seGlenview nebudiriro?
Kana ukanzwa mudumbu uchirwadza uchichaya kana kurutsa ukapisa mwiri ukaona kuti wane izvozvo especially kuchaya, tingangoti unenge uri munhu anofungidzirwa kuti chirwere angave nechirwere chetyphoid kana kuti checholera.
Zvii zvingaitwe nevanhu kuti vazvidzivirire kana kuti vasawanikwe vachipararira chirwere ichochi chetyphoid kana cholera?
Tikaita vanhu veutsanana tinogona kudzivirira chirwere checholera, nekuti chirwere chinenge chakonzereswa neutachiwana unenge wapinda mumvura kana kuti unenge uri pachikafu chatinoita chatinodya. Saka tinoti vanhu ngavageze maoko, vageze nemvura yakanaka nesipo kana vabva kuzvimbuzi vasati vadya. Vanhu vambomira kumhorosana uyezve nekuenda panenge pakawanda vanhu ndozvandingati vanhu vanofanirwa kuita panguva imweyi. Uyezve kutarisa kuti mvura yedu yatinochengeta mudzimba yekuti tishandise inenge yakachengetwa zvakanaka here, kana tichikwanisa kuwana matablets aya anoita kuti mvura isave neutachiwana toisa matablets iwayo. Asi tikashayiwa matablets iwayo kufashaidza mvura iyoyo tisati taishandisa zvinogona kutibatsira kuti tisaite setisabatirire chirwere chetyphoid nechecholera.
Chinowanzopararizwa sei?
Tingangoti mvura kana ine tsvina mukati mayo ndiyo inokonzeresa kuti vanhu vaite sei vazobata chirwere ichi, nekuti mvura inopinda kwese. Tabuda muzvimbuzi tisina kugeza maoko, utachiwana huya uya watinenge tichibva nawo muzvimbuzi uyaya unozoenda pamaoko edu manje, tochitotanga kubata chikafu, tochitanga kumhorosana, tochitanga kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti utachiwana huya wabva mutoilet upinde pachikafu upinde mumvura yedu.